musangano wafamba zvakanaka vakuru vepati yedu vana president chairperson na secretary general vatinidzira kuti kubatana kwema opposition party is non-negotiable vatinidzira futi kuti vaona progress yataita pama negotiation progress iyo inofanirwa kukurumidzwa kupedza tikurumidze kubatana nevamwe tiongogadzirisa zvishomanana zvasara president vedu vobva vasaina
mazuva apera manga muine kugunun'una mubato renyu kwedzimwe nhengo pamusoro peurongwa hwekubatana ihwohwu nhengo dzangadzichigunun'una idzi dzatambira sei zvamuri kutaura izvi
kugunun'una kwakuri kubva pakuti vanhu vanga vachifungira kuti pane chibvumirano changa chakaitwa chinovakanganisa but zvazobuda pachena kuti pane makuhwa nemashoko anga achitaurwa nevesocial media nevamwe vakadaro vanenge vachida kungoputsa ukama avataridza patemire nemanegotiation duku duku pasara vakaona zvakafanira kuti tikurumidze kupedza opposition yese inge ichibatana
bato renyuwo imo mashoko aibuda mumadande mutande mamuri kutaura masocial media rainzi ranga riine nyaya yezvigaro zviri kugowanwa iko kumubatanidzwa wemdc alliance maitaura sei nyaya iyoyi kune vamwe venyu
taitaura tichiti pamwe chete isusu nyaya huru yatiinayo haizi yemasidzi nyaya huru yatiinayo ndeyekubatsira ruzhinji rwezimbabwe ndo patakatarisana napo
saka zvii zvasara zvamungati zvikuru kunhaurirano dzekuumba mubatanidzwa kuti mutungamiri wenyu anga achiisawo runyoro rwake
changosara chichemo ndechekuti pangosara kutaurirana masiti mashomanona ekaguru nemasiti mashomanona eparamende but izvozvozvo kana zvangopera zvatinotarisira kuti zvichange zvichipera in the next few days tinenge tava rait